mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kabvumbi 10, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vabatsire mhuri yeZimbabwe iri panguva yakaoma, kwete kushungurudza mhuri yeZimbabwe yakatarisana nenyatwa yechirwere cheCovid-19. Tinokumbirisawo kuti mauto anenge apinda mumigwagwa aiswe pasi peutungamiri hwemapurisa vanoziva basa rekuchengetedza mitemo nerunyararo mukati meZimbabwe.
Hurumende inokurudzirwa kuisa mauto anoshanda muvanhu mazuva ano pasi pemapurisa.
We must make comfortable our medical staff so they don't think about themselves. They can think about their family. We'll do our business government.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano nevana chiremba, vana mukoti nevanomirira vashandi vakakosha munyika. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti mapurisa nemauto vachawedzera zvine simba kuona kuti vanhu vanogara mudzimba dzavo vachiita zvokutsanana uye havamiri kana kugara pajo napadyo. Zvichitevera mashoko ekuti mapurisa nemauto vari kupinda mumayadhi evanhu vachivarova, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro rakamhangara kudare redzimhosva richiti rinoda kuti nyaya yavo inzwikwe zvechimbi chimbi. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mapurisa nemasoja ari kutyora kodzero dzevanhu uye vanogonavo kuparadzira chirwere ichi sezvo vachishanda vasina mbatya dzokuzvidzivirira. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinokurudzira hurumende kuti mauto ari kushanda muvanhu mazuva ano aiswe pasi pemapurisa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vati mapurisa ndivo vanoshanda nevanhu mazuva ose, naizvozvo vane ruzivo rwemitemo yekushanda nevanhu. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Kana mauto nemapurisa vachipinda mumigwagwa kuti vakurudzire vanhu kuti vagare mudzimba kudzivirira chirwere cheCovid-19, zvakakosha kuti mapurisa nemauto vachengetedze mutemo, varambe vari pasi pemutemo, vasatyora kodzero dzevanhu kurova vanhu kana kuvhundutsira vanhu, asi kuti varangarire kuti chakakosha ndechekuti vabereki vaudzwe kuti vagare mudzimba vanhu vese. Uyezvewo ivo mauto nemapurisa ngavange vakapfeka hanzu dzekuzvidzivirirawo, nekuti chirwere ichi cheCovid-19 hachina kuti uyu mupurisa kana kuti uyu musoja. Masoja ngaarangarire nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo, varemekedze vanhu vese, vasashandisa chisimba kana kurova vanhu, vatore mukana uno kuti vabatsire mhuri yeZimbabwe iri panguva yakaoma, kwete kushungurudza mhuri yeZimbabwe yakatarisana nenyatwa yechirwere cheCovid-19. Tinokumbirisawo kuti mauto anenge apinda mumigwagwa aiswe pasi peutungamiri hwemapurisa vanoziva basa rekuchengetedza mitemo nerunyararo mukati meZimbabwe.
Tanzwa kuti pane makweta atoenda kumataredzi mosha achipomera mapurisa nemauto mosha yokushungurudza vanhu uye yokupinza vanhu panjodzi sezvo vachiita basa ravo vasina mbatya dzokuzvidzivirira.
Tinoziva kuti kune magweta veLawyers for Human Rights vaende kumatare pamusoro pevanhu vari kushunguruzwa kodzero dzavo dzichivhiringidzwa pane mudzimai akarumiswa nembwa hazvifaniri zvachose kunge zvichiitika vanhu vanofanira kunge vachikurudzirwa murunyararo kuti vachengetedze mutemo vanenge vatyora mutemo vanosungwa kwete kurohwa kana kuti kutyorerwa kodzero dzavo hazvisi izvo tinokumbirawo vatungamiri vakuru vemapurisa nemauto kuti vagare vachiongorora kuti vanhu vavo vari kuita basa sebasa nemazvo uyezve kana paine mupurisa kana musoja anenge atyora mutemo ngaarangwe pasi pemutemo zvakafanira kuti vamwe vagovhundukawo vasarambe vachiita zvakaipa zvekutyora kodzero dzevanhu
avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 Emerson Mnangagwa nezuro vakaita musangano naana chiremba vana mukoti nevamwe vakange vakamirira vamwe vashandi vakakosha munyika vakaudzwa kuti zvakakosha kuti nyika iongorore vanhu vakawanda kuitira kuti izive kuti dambudziko recoronavirus rakakura sei munyika Zimbabwe yave nevanhu vatatu vafa nechirwere ichi Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaudza mutungamiri wenyika kuti zvikwanisiro zvekuongorora kuti munhu ane coronavirus here kana kuti kwete zvinofanira kuendeswa kumatunhu ese munyika kwete kuti zvingeitwa muHarare sezviri kuitika pari zvino. Vana chiremba vanonzi vaudzawo mutungamiri wenyika kuti zvingave nani kana chipatara chikuru munyika chepari renyatwa chikashandiswa kuvarwere vecoronavirus sezvo chine michina yese inodiwa kurapa. Pavanhu vakadai vana chiremba vatiwo chipatara cheWilkins icho chiri kushandiswa pari zvino hachina zvese zvinodiwa kurapa varwere vecoronavirus imwe nyaya yataurwa ndeyekuti vana chiremba vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vanofanira kuchengetedzwa kubva kuchirwere ichi zvanzwiwo vana mukoti vakawanda vanobatsira varwere vasingazive kuti vanhu ava vane coronavirus uye zvinozobuda pachena panoshaya murwere vataura pamusangano wanhasi vati zvakakosha kuti vana mukoti ava vaongororwe kuti havana kubata utachiwana hwecoronavirus here vatiwo hurumende inofanira kubhadhara vashandi vezveutano mari dzekubatsirikana dzayakavimbisa vachiti pari zvino mari iyi haisati yave kubhadharwa vamunangagwa vanonzi vabvuma kuti zvakakosha kuti vanhu vakawanda vaongororwe uye vavimbisa kutarisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba nevakoti
We must make comfortable our medical staff.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati nyika inotarisira kuwana michina kana kuti marapid test kits ekuongorora kuti munhu ane utachiwana hwecoronavirus zviuru makumi mana uye izvi zvichabatsira kuongorora vanhu vakawanda Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kanawo kusangano revakoti reZimbabwe Nurses Association musangano asi unoitika mushure mukunge mumwe murwere wecoronavirus uyo aive nemakore makumi mashanu ashaya muHarare nezvo munyika mave nevanhu gumi nemumwe vakabatwa necoronavirus uye vatatu vacho vakashaya pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanosvika miriyoni nemazana mashanu ezviuru uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe zvichakadai bazi rezveutano rave kuongorora mumwe mukadzi akashaya kuchiredzi nemusi wechipiri kuti ainge aine coronavirus here kana kuti kwete mukadzi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara achifungidzirwa kuti aive necoronavirus asi paakashaya ongororo iyi yange isati yaitwa mutumbi wemukadzi uyu hausati wavigwa uye zvakabuda muongororo iyi zvinotarisirwa kuziviswa nhasi mune monya yakanzuru yeHarare iri kuenderera mberi ichigadzira zvibhorani zvakafa mumisha inogara veruzhinji kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena iyo yakakosha pakudzivirira kupararira kwecoronavirus mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati vanotarisira kuti zvibhorani zvese muguta zvichange zvave kushanda munguva pfupi inotevera uye zvichibudisa mvura yakachena
tiri kutarisira kuti nzvimbo dzose dzine zvibhorani zvichange zvichishanda uye zvibhorani zvimwe zvichange zvichiitwa yatinoti inline chlorination kuitira kuti mvura ibve yangocheneswa isati yaenda kuvagari. Pamusoro pezviborani tiri kuisa zvematengi emvura kunzvimbo dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mvura yakati wandei.
Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vanoti vanofara chose nekuti zviborani zvizhinji zvange zvakafa munzvimbo yavo zvakagadzirwa.
Agadzira iko zvino mabhozi afo iri nderechipai. Asi vari kupfuurira mberi neprogramu iyoyi kuti pese pane bhoo risiri kushanda vari kugadzira. Ende vanhu vari kufara zvikuru senezvokuitwa neHarare City Council.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association nhasi rapa vamwe vagari vemuward 19 ne21 kumabvuku sipo nemasanitizer ekushandisa pazviborani kudzivirira kuparara kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tarisa jiruma pepa nau anasi. Financial Gazette, sangano re Zimbabwe Coalition for Debt and Development, kana kuti ZIMCODE, rinokurudzira mabhangi munyika kuti abatsire mabhizimisi ane zvikwereti nekuapa nguva yokubhadhara zvichitevera kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvinotevera mashoko abudiswa nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries anoti makambani mazhinji ave kuendesa vashandi kumbonozorora vasingabhadharwi. MuFinancial Gazette nekare mune nyaya inoti nhare mbozha dzinoshandiswa muZimbabwe dzave kupfuura mamiriyoni 13. MuHerald vanoona nezveutano kuchiredzi vaAmadeus Shamu vanoti bazi rezveutano riri kuongorora chitunha chemumwe mudzimai akashayikira pachiredzi District Hospital nemusi wechipiri kuti vaone kana akafa nechirwere cheCOVID-19. Chronicle rinoti vemabhizimisi nevanotengesa mirivo vave kutengesa nemari yekunze sezvakataurwa nehurumende kuti vanhu vanokwanisa kushandisa mari yekunze vachitengeserana muZimbabwe. Gavana veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangula vakazivisa kuti vanhu vane nemabhizinisi vanobvumidzwa kushandisa mari yekunze vachiti dhora rimwe chete rekuAmerica rinenge rakaenzana nemadhora emuZimbabwe 25. Yaane nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chokwadi kana dzimba dzacho ndinogona kutokutungamirirai door by door dzimba dzevanhu vamwe vakutofa nenzara vasisina kana chikafu mudzimba. Vanhu vari kutambudzika chokwadi. Dai paine zvinotibatsirawo kana hurumende yekwedu ichiitawo kuti tinogona kupindirawo muno kuti zvidai chokwadi. Isu hatina unhu yekutaurira muno Cape Town. Kana tatotaurirawo imimi pamunogona zvamunogona nemasimba yanyu amunogona kutiitirawo. Tatenda hangu.
Ndiri kuno kuCape Town, kuCape Town ndiri muKraaifontein. Cape Town ndiri muKraaifontein.
Madiko Studio 7 nekutaura nataunogara pamwaneza apo parutenga. Izvozvo nzere chirwere chiri kutsinza vanhu tinoita vanoti vafane nzara. Tanzania kugara muzimba chikafu hapana, tongorarama nemvura. Chikafu hachichawanikwe, mashopu akavharwa nenhau yecoronavirus. Saka hama dzatiwasho vatokumba kuti dei matibetserawo nhau yechikafu. Mari dzipo dzakavharwa zvese nemabhengi dzara muzimba umo.
Shamari Studio 7 maswera seiko neuwandu hwenyu paStudio 7 apo. Ini ndaswerawo zvakanaka palockdown ino ndiri muSouth Africa. Ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma. Totarisa watungamiri wenyika dzakabudirira kunyanya kwamuri imi washamarari weStudio 7. vanhu vari kurwara kunana Britain vari kurwara wana Prime Minister Boris Johnson kwavo kungadai kuri kutadzawo kugeza maoko here kana kuti kusanitaiza tobva taona kuti handizvo saka ndinodzoka pachirwere ichi ndichingoona sekuti inguva yekutambudzika iya inotaurwa kuna 2 Timothy 3 pa 1 yekunzi nguva yematambudziko ichasvika ndoo matari matiri munguva yematambudziko nekuti hapana chinhu chaicho chiripo chingava chingazotiburitsa muzvinhu zvatakatarisana nazvo chaakudiwa zvino munamato kana uri munamati kune vanopirawo midzimu wopirawo midzimu achikumbirawo vari nyika dzimu kuti wavabatsire munhu paari muono wangu haukurudziri kuti tisateedzere mitemo yelockdown asi kuti kuonesawo chete chimiro chine zvinhu kuti chiri kufambira mberi here kana kuti chiri kudzokera kumashure unobva wangosara wakazvishaya kuti ndekupi kwatakatarisa kana kuti ndekupi kwatiri kuenda ndinotenda zvangu
halo pastudio 7 makati vana vajonge kandemiri vose studio 7 nevakateerera tongoti ngatibatanei paine nguva yecovid ngatibatanei kana kuine chinenge chabva kunze chatumirwa nemamwe masangano ngachive chinongosvika sezvachiri nyaya yekutumira mari dai yachimboregwa kutumirwe chikafu chikafu kana chatumirwa World Food Program ngavafambe mudzimba vashande nemasabhuku nemakansela vanoziva vanhu nekuti kuti mari inosvikira kumaoko asiriwo yozowanikwa yaakushandiswa mamwe mabasa asingaite tatenda tiini John Ripa Mangura
zera sei vana mukoma hwandi nana mukoma jonga nevamwe vose vashamari studio 7 nezwa rangu ndinoitwa Obet Mahwangwa ndobva pazakapo dambotaura pavakomana ava vezana vanotaura kuti kai pavanhu vese vanomwa mapiritsi enhangiri HIV ngavatore mapiritsi e3 months kuvanoti ngobudisa pachina kuti vandaita lockdown kwe3 months kuwedzera mamwe madays vandingobudisa pachena pakuda kunhangira pakuda kuvanda abva vachinhangira manje muzimbabwe muchafiwa nenzara nevamwe vanhu vakawanda vanoti neizvozvo vanhu vachirovana vanhu vanofanira kugadziriswa ipapo
tanzwa vanhu vachitaura zvakawanda kumucha vachiti kuri kufuwa nenzara kuri kudii inino ndinonzi Godwin Mangi ndiri kuno Krefontein vanhu vari kutofuwa nenzara tiri vanhu vakawanda kwazvo vari kufa nenzara ende mabasa acho anga asitoriko kubva vabatwa necoronavhairas ndoyazotikonzeresa wes mhuri yakawanda iri kutofa saka dai matogona kutovabatsirawo ivanhu vakaita seiwavo
adii pastudio 7 inye ndinofara hangu ini ndikuda kubvumirana neataura nezvekuti vamunangagwa ndoonoti vane chavari kuziva nemaererano necovid coronavirus ichokwadi ichocho izvozvi vanhu vakavhurwa kumusika kumbare vari kunzi vanhu ngavaende kumusika vanhu ngavafambe but pari kunzi shutdown lockdown ini lockdown yacho handiesi kumbondibatsira handisi kuona zvairi kushanda bhikozi vanhu vari kufamba mabanks avhurwa kumusika kumbare kwavhurwa saka ndisizoti pointi yavo chaiyo chaiyo ndeyei chinangwa chavo ndechei vari kuteedzera dzimwe nyika here kana kuti pane zvavari kuda ndiri kuwirirana nemunhu uyo ataura nezvekuti handifunge kuti vane zvavari kuziva ende havana kana shungu its true dai vangoregedza isusu vanhu tifambe tichidzivirira sezvo zvanga zvichitaurwa tarisai moona kuti nguva inei yechechi yatokwana easter tinofanira kunge tiri pachechi tichinamata tichirumbidza mwari tichifamba tichienda necrosi yedu tatotadza muno muzimbabwe nenyaya yamunagagwa bekuzi vari kungoteedzera zvisirizvo dai vatipa mukana taenda kunonamata tichirumbidza mwari nyatsa ndamboona easter inoitirwa mumbe first time in my life since ndazvarwa because easter tinofamba necrosi tichienda tichinorumbidza mwari saka zvakangofanana nevanhu vari kubuda vachinotengesa madomasi kumusika tadii kungofambawo necrosi dzedu kuenda kunopemberera mambo edu yesu kristu tichifamba nenzira yechipiyaniso
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo wenyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera ongororo inoratidza kuti vanhu vatema vemuAmerica ndivo vari kunyanya kufa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Vanoonekwa sekuti ndivo vachamirira bato reDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri weAmerica munambudzi gore rino vaJoe Biden. Vari kukurudzira kuti bazi rinoona nezvezvirwere reCenter for Disease Control and Prevention ribudise pachena ongororo dzakaitwa dzese kuti paonekwe kuti vanhu vari kunyanya kuurawa nezvirwere ichi ndevapi. VaBiden vati kunyange hazvo America iri pakaoma, vanonzwisisa kuti zviri kuitika zvinobata vanhu vechitema nevechilatino zvakanyanya. VaBiden vatiwo vanhu vechirudzi chenavajo muno muAmerica vari kuonawo vanhu vavo vazhinji vachifa nechirwere ichi, izvo vati zvinofanira kuongororwa. Mumashoko avo aya VaBiden vabatana nevamwe vamiriri veDemocratic Party vanosanganisira amai Ayanna Pressley vekuMassachusetts, amai Kamala Harris vekuCalifornia, vaCory Booker vekuNew Jersey naamai Elizabeth Warren vekuMassachusetts vari kuda kuti Center for Disease Control and Prevention ibudise pachena zvainoziva pamusoro pemarudzi ane vanhu vari kunyanya kufa neCOVID-19. Vamwe vaimbi munyika vanoti nyaya yekumboti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe iri kuvakanganisa zvakanyanya basa ravo sezvo vachishanda neveruzhinji. Mumwe muimbi ari kugununa nenyaya iyi ndiDamascus the Afro Guy. Muimbi uyu ane kambo katsva kaakabura hake vanhu vasati vanzi vagare mumba nekuda kwechirwere checoronavirus. Kambo aka kanonzi Pauri Ikoko. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7.
I've been waiting for you, my baby Zoka.
Kauri koko takai nyorera vaya vanenge vachidanana theni ubva vazoparadzana sei umwe ava kuEngland umwe asara kuZimbabwe. So taingoti kwauri ikoko ziva kuti ndichiri kukuda chero mupfungwa mako ndakabuda asi ziva kuti uchiri mumwoyo mangu.
Kuno makatsikisa mutakuna nzva wevideo zvakatora nguva yakareba zvakadi muchibika video iyi.
Mukoma pakashandwa ndifunga takaita 2 days. Takaita 2 days rekutanga takatanga kuma 9 makuseni tikapedza usiku kuma 12 ndoka dzadzata kuma 1 zvekuti kudzienda kata zopinda kuma 3 panenge pachishandu kwa mukoma
vanhu vakawanda pasirose vari kuchema chema nenyaya ye coronavirus izvi zviri kukanganisa yose semuimbi
ya uyu mubvunzo muhombe uyu mukoma tichitarisa kuti corona chirwere chatekeshera pasirese ende chiri kuaffecta munhu nemunhu mashandiro ake anoita kuti mhuri yake ichinge ichirarama asi sekuvaimbi zvinodhipenda nekuti manga makaplana kuita sei like mwedzi unowu panga paine mashows akawanda atanga takahaiwawo like 3 akatokanselewa pane mavideo shoots akawanda aitaifanirwa kuita anenge 2 akatokanselewa then pane marecordings futi akawanda ayo ndo akawandisa atakatokansela futi saka tangomirira kuti pazvinodzikama then toenderera mberi nekushanda kwedu asi chirwere chekorona chatidzosera kumashure zvikuru
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
ya ndotendai mukoma Blessing stay safe kwamuri ikoko
I've been waiting for you, my baby, toka. I'm out of you, na pera toka.
Nini zache toka.
Pauri koko, siwa ni chiri kukuda. Chiri changu chimoko, choro mfungo mako nakabuda. Pauri koko, siwa ni chiri kukuda. Chiri changu chimoko, choro mfungo mako nakabuda.
Meno kwa icha perera Cause baby you know kutinangana kato perera You gave me your heart Kati ndininda murizi Amana Ndinzi reo titi Remember those days Amazo kutaisa ndido chingo ndida both ways Uchende parudo ruri tipa Kuche kumiri rapa get punge kipa
Damascus the Afro guy na kokambo kanonzi Paul Ikoko ange achitaura parunare na Blessing Zulu we Studio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau hurumende inokurudzirwa kuisa mauto anoshanda muvanhu mazuva ano pasi pemapurisa mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanoita musangano nana chiremba vana mukoti nevanomirira vashandi vakakosha munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka
Soku izika tisenda baku VOA.